vamagari vemuretrif vataura nestudio 7 vati kushayikwa kwemvura mudhorobha iri kuri kuunza matambudziko akawanda uye kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Mumwe mugari anova mudzimai wechidiki uyo angozvidoma nezita rekuti Grace ati vanhukadzi nevanasikana ndo vanonyanya kuomerwa nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura. Ati vanasikana vanofamba kuenda kunzvimbo dziri kure vachitsvaga mvura panguva dzisina kufanira, izvo zvinovaisa panjodzi yekubatwa chibharo. Akatiwo kushayikwa kwemvura kunoisa utano hwavo panjodzi. Mzvare Grace atiwo vamwe vanhu vave kutora mukana wedambudziko rekushayikwa kwemvura iri kuti vaite mari, izvo vati zvinoomesera vakawanda. Mumwe mugari amai Melissa Shava vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rave nenguva yakareba riripo. Vati vamwe vagari vakaisa zvibhorani padzimba dzavo asi vati izvi zvinovaisa panjodzi sezvo pane mvura ine tsvina inosangana nemvura yemuzvibhorani. Mumwe zvemugari varivo murwiri wekodzero dzevanhu vatendai Mbofana vati kanzuro haizi kutaura zvinonzwisisika kana kubuda pachena panyaya yedambudziko iri. Asi meya weRedcliffe vaClayton Masiatsva vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura mudhorobha iri rine nhoroondo inodzokera kumakore akawanda nekuda kwekuti dhorobha iri harina kwarinowana mvura yaro rega, izvo zvinoita kuti zvidhurire kanzuro kuwanisa vanhu mvura. Vamasiatsva vatiwo vagari vane chikwereti chakakura kukanzuro vachiti izvo zvinoitawo kuti kanzuro iomerwe pakuita nemazvo mabasa ainotarisirwa kuita nevagari. Redcliffe dhorobha rakavepo nekuda kwekuvepo kwekambani yechera nekugadzira simbi yeZisco Steel iyo yaive imwe yemakambani makuru munyika. Vagari vemudhorobha iri vakawanda vaishanda mukambani iyi asi kuvharwa kwayo kwakaita kuti zvinhu zvisare zvave manya mamire nerongo. Ndakamirira Studio 7 muRedcliffe ndini Kudzana Musengi.